Nyaya utano muZimbabwe inyaya very worrying. Nekuti mumiri wazvakaita yaiko zvino ndekuti zvipatara zvedu zvinji hazvina zvekushandisa. Infrastructure yedu yasakara. Ma workers mashoma and ari underpaid. Saka tinotarisira kuti pamaelection akuteverawa veruzhinji vachatora mukana uyu kuti vasarudze vatungamiriri vanoprioritiza nyaya dzeutano munyika yedu yeZimbabwe.
Zvirwere zvipi zvamungati imi zviri kunetsa munyika pari zvino?
Semaonero tinoita makore apfuura patakaita maoutbreak akati ezvirwere zvakaita sana typhoid nana cholera. Zvirwere zvatisingatarisiri kuti gore rino rana 2017-2018 tive tichaita vanhu vakufa nekuda kwemanyoka akukonzerwa nekushayiwa mvura yakachena. Then kwagara kune zvigwere zvagara zviriko vana HIV, AIDS nema non-communicable diseases zvakaita sana cancer nana diabetes.
Imimi sesangano rinorwira kodzero dzevarwere munyika, mungati zvii zvamungade kuona zvichisanduka muZimbabwe yemangwana panyaya iyo yezveutano?
Chekutanga chatoda ndechekuti funding kuhealth ive adequate. Pave nemutsauko kubva zvanga zvichiitwa kubva maybe kunana 1980. Pane inonzi Abuja Agreement yakasainwa nehurumende yedu inoti iyo health funding inofanira kuve at least 15% yenational budget. But every time lobbying inoitwa kuministry of finance, kuministry of health, but hazvisi kubuda zvakadaro. Saka ipapo pari very important kuti tiwane vatungamiriri vanoona value mukuinvesta mulocal health system yedu. Miri wazvakaita iko zvino ndekuti wese mashefu arwara anoenda kunorapiwa kunze kwenyika. Saka havaoni need yekuinvesta mune malocal health resources edu, asi veruzhinji havakwanisi kuti vaidaro. Saka toona soti zviri important kuti manational leaders awanike achigadzirisa health system yeZimbabwe, kuitira kuti ivo nyangwe vachinge varwara vave comfortable enough kunorapirwa muchipatara imomo.
Dai maiwana mukana wekutaura neavo vachange vari kuvhoterwa kana kuti vari kuvhota, maiti chii?
Vachange vari kuvhoterwa takatomboita madialogue navo ekuti vatiudzewo kuti kuhealth vachaita zvipi. So tinovimba kuti mapromises avakaita vachaita live up to them. Then kune vanovhota, tinoona trend yekuti vanhu vazhinji vanoona sekuti kuvhota kuwesta nguva. Tiri kukurudzira vese mahealth workers handidi, vese mapatients, vese ruzhinji rweZimbabwe kuti vabude vaende vanovhota. Nekuti mangwana kuti maleaders edu ave accountable, iwe unofanira kuve waplaya wepati yako wavhota. Tinotisaka kuvhoterai kuti tikuise apa. So this is what we expect. Ino kana usina kuvhota, accountability yacho unoidemanda sei? Tatikurudzira veruzhinji veZimbabwe kuti vaende vanovhota, vanoexpressa zvido zvavo mubaloti, then zvinotevera touona.
Sangano renyu mungatitsanangurira kuti rinoshanda sei munyika?
Sangano redu rinoshanda kumudzira marights eutano, mahealth rights nemahuman rights everuzhinji muZimbabwe. Saka mune rimwe basa ratinoita tenge tichilobha government kuti igadzirise infrastructure, igadzirise maworking conditions, uye imeke sure kuti zvekushandisa zviri muzvipatara kuitira kuti vanhu vave neaccess to health. Besides my health rights, tenge tichionawo nezvemahuman rights in general, sezvo mahuman rights akaonekwa kuti violation yacho inoafektawo nyaya dzeutano.